This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 8 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri munhau dzedu dzanhasi. Munamato wekurangarira kusvitsa mwedzi misere vaitaidza mara vatsakatika worongwa kuitirwa muAfrica Unity Square mangwana masikati. Nhengo dzesangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights dzoronga kunoratidzira kuchipatara chemumwe chiremba wekuBritain akatorera murimi wechichena purazi rake kuZimbabwe. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vesangano reZimbabwe Divine Destiny, avo vari kuronga nezveminamato yekunamatira murwiro wekodzero vaitaidza mara, vanoti vari kuronga kuita munamato wekucherechedza kusvitsa mwedzi misere vadzamara vapambwa kubva mumusha webudiriro muHarare. Bishop Anselmo Magaya vanoti vanokatyamadzwa kuti hurumende haisi kumbopfakanyika nenyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya yekusvitsa mwedzi misere vadzamara vapambwa.
Chokutanga ndechekuti zvinoshuvisa uye kuti zvinoramba zvichitikatyamadza kuti hurumende yedu iri kuramba zvayakatimwira pamusoro pekutsakatika kwavadzamara. Saka isusowo hatisi kuzoramba takatimwira nokuda kwemubvunzo wemabvunzo iwoyu. Iwo mangwana nokuda kwokuti musi wa9 takashaipa tabvumirana taronga kuti takutanga kuchiita minamato muAfrica Unity Square pamalunch hours. Saka ndourongwa hwatinahwo musi womuvhuro.
Saka urongwa uhu muri kungohuita zvezuva rimwe chete here rekungorangarira zuva rakatsakatika vadzamara?
Tiri kuti isusu tiri kutanga musi wemuvhuro, asi tichaona kuti impact yacho inenge yakaita sei. Kariro yedu ndeyekuti tiite mumasure memavhiki maviri ega ega. Ndiyo marongero atanga taita, asi tichazoona mangwana patinenge tatanga kuita chitiko chekutanga ichochi kuti tichazoita sei pamberi pacho.
Muri kushanda nemamwe masangano here paurongwa ihwu hwamangwana hwemunamato?
Yes, zvatiri kuita vari kuronga iZimbabwe Divine Destiny randinotungamirira advocacy organization iri faith based. But tiri kushandawo zvakare neItai Dzamara Trust and then tichange tichikokorodza macivic society nevamwe vafundisi sezvataingochiita paminamato mihombe iya yataita mwedzi yakapfuura.
Ko vemapato ezvematongerwo enyika pamwe naiyo hurumende makavakokawo here pamunamato iwoyu?
Tanga tisati tadaro tachiri kuongora kuti tichavakoka here. Kana tiri kuzovakoka kunenge kuri kuzongovatumira maemails mangwana kuseni.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe pane ino nguva tichiona kuti dzimwe nguva vamwe vaakutorasa vimbiso kana vimbo yekuti vadzamara vanogona kudzoka vari vapenyu?
Chatoda kukurudzira vagari vemuZimbabwe ndechekuti vane simba rekuti zvinhu zvavanoda kuti zviitike zvigoitika, zvikuru sei kana vachiimba naMwari. Toda kuvasimbisa nokuvakurudzira chaizvo chaizvo kuti tisiyane netsika yekungoti mwiro nekungonyarara.
Ava vanga vari Bishop Anselmo Magaya vari kutungamira nezveminamato yekunamatira vaitaidza mara vari parunare muHarare neStudio 7. nhengo dzesangano re-Restoration of Human Rights kana kuti RAW dzinoti nemusi wechishanu svondo rino dziri kuenda kunoratidzira pakirinika yachiremba akazvarirwa kuZimbabwe asi achigara muBritain iri kuNottinghamshire zvichitevera kutora kunonzi kwakaita chiremba uyu purazi remumwe muchena kuZimbabwe. Mutungamiri wesangano iri vaEfraim Tapa vanoti vanoshishikana kuti chiremba uyu Dr. Sylvester Nyatsuro vari kutorera chimwe chizvarwa cheZimbabwe purazi nekuti chine ganda jena. Studio 7 aina kukwanisa kubata Dr. Nyatsuro kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navatapa.
Tiri kuenda zvekare kuNottingham kune uyu Dr. Nyatsuro. Tiri kuenda ikoko tiri kudzokera kechipiri ende zviri kuitika musi wa 18 mwedzi uno November. Tiri kudzokera ko takanga tiriko. Nao chikonzero ndechekuti Dr. Uyu anenge ari kuenderera mberi nekuda kupamba purazi iri. Ende pfungwa dzedu dzinofungira kuti because tobacco yapa harvest stage. Nao iyo funga kuti anongoenda akarimirwa neuyu farmer uyu ongoenda ongonokoa sekungoitwa kwazvazvo chingoitwa nguva yese makore esaya. We saw a lot of property chitwa looted zvirimwa zvichingotorwa zvimwe zvichingotengeswa zvimwe mombe livestock and all that kind of zvichingopambwa nhasi unoyu you find kuti tine ma overnight millionaire vanhu vakanga vasina chavainacho all of a sudden akutaura kuti I'm a millionaire and that kind of stuff kana zvinhu zvogadzana zvagadzikana tichaexpecta kuti mumwe nemumwe aita account for their property, for their wealth. Now, uyu murungu uyu tiri kunzwa kuti isu atori muZimbabwe nefarmer. Haasi tombori muBritish. Now, zvinofamba sei kuti chokwadi munhu ane business rake kuno ongoenda kuZimbabwe. Onotageta munhu nemhaka yeganda rake and achibvumirwa nefirst family. Zvinofamba sei.
Saka kuratidzira kwamuri kuuronga kuita uku kunozobatsira nemutoo upi imi muchiratidzira kuBritain kwete kuZimbabwe kuri kutorwa munda.
Izvo zviri kutaura kwandiri kuita nemi Comrade Jonga zviri kutoitika ndezvekuti ruzhinji runenge rwakateerera. Basa redu ndere kuburitsa huyanga hwakadai uyu, unhubu hwakadai uyu, kushambadzira kuti zvionekwe nepasi rose.
Avo vanga vari mukuru wesangano reRestoration for Human Rights vaEfraim Tapa vari parunare kuLondon neStudio 7. Kutanga nemuvhuro kusvika chishanu, Studio 7 ichange ichikupai nyaya dzakadzama pamusoro pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Teererai nyaya idzi pano paStudio 7. Yashika nguya tinokuendesa iyi kuna Blessing Zulu kwaane tipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa negurukota rinoona nezvevechidiki uye kuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaZhuwao.
Maita henyu.
Honorable Zhuwao, nemusi wechitatu makaparuraimi chirongwa chinozikanwa icho nekuti Localized Empowerment Acceleration Facility kana kuti LEAF inova homwe yemari inosvika iyo mamiriyoni gumi emadhora ekubatsira vechidiki kuti vange vachivamba mabhizimisi. Asi mbvunzo yedu yekutanga ndeyekuti ko bazi renyu riri kuita sei kubatsirawo vamwe vechidiki vari kumaruwa?
Vari kumaruwa tine hurongwa hwekuti National Indigenization and Economic Empowerment Board zvichibatana neZimbabwe Youth Council uyezve zvichibatana nemahofisi edu ari kumaprovinsi edu mugumi ari muno muZimbabwe nemahofisi edu ari kumadistricts ose anokwanisa kusvika makumi manomwe nematatu 73 districts dzedu dzese dzikwanisa kunge dzichidzidzisa muvanhu vanenge vachida kuti vasvike pahomwe kuti vanosvika sei pahomwe. Uyezve chakanyanyokosha ndechekuti imi neni mukoma kuverenga takaita chegu zvekudzidziswa vai vanotyaira motikari kutyaira motikari vakaita zvekudzidziswa vanobika sadza kubika sadza chaitwa unotodzidziswa kunzi unobika sei sadza kusona hembe unotodzidziswa kunzi unosona sei saka pakuve nebhizimusi zvakakosha kuti munhu wese akwanise kunge achidzidziswa kuti bhizimusi rinoshandwa sei
totarisawo imwe nyaya yanga ichichemwa-chemwawo nevamwe ndeyekuti zvinenge zvinozopedzisira zvoitwa zvematongerwo enyika chete vamwe vasingawani imi segurukota zvii zvamuri kuita kuona kuti homwe iyi yaenda kumwana wese wechidiki zvisinei nekuti anobva kubato ripi
izvizvo zviripo izvo kazhinji vanochema vakadaro ava vanenge vaine pfungwa dzakadhanganyika ndoo vamwe nekuti vamwe vakazochema kuti nyaya yeminda iri kuitwa nevezanupf chete hatichaenda kumunda hezvo minda yakagovewa vakashayika saka iwe kana uine pfungwa yekuti aiwa izvi ndezvezanupf woti hauye hameno zvako unorasikirwa unosara uri kumashure semuswe
vechidiki vanga vachimbochema-chemawo onaribozhiwawo kuti dzimwe nguva havasi kuwana mukana yeku wanawo mabasa anenge epamusoro-soro mungava muhurumende kana mune zvimwe vachiti vanodawo kota yavo muri kutarisawo here nyaya iyi
aiwa zvekota tinokwanisa kunge tichitarisa but nyaya yekota ka inenge yakungotarisawo kazhinji unonzwa vanhu vachichema kota panenge paine zvishoma zvinenge zviripo ini hangu ndiri kutarisira kuti rangu basa harisi rekuti ndiende ndinodistributa zvishoma zviripo rangu basa nderekusumudzira ikonomi basa rangu ini saminister of indigenization and economic empowerment is economic empowerment and economic empowerment ndeyekusumudzira kuvhura mikana yekuti vechidiki vakwanise kuti vapinde pui mumabhizimusi vai vapinda mumabhizimusi vakukwanisawo zvakare kuti vaite sei vapinzawo vamwe basa asi hazvireve kuti nyaya yenational youth policy inokumbira mukana nemakota taiisa pasi aiwa ticharamba tichienderera mberi nekuyeuchidza vamwe vatinoshanda navo kuti aiwa national youth policy yakatambirwa nehurumende inocherechedza nyaya yekota yevachidiki
pane zvamuri kuonawo muri gurukuta kudai mungati muri kufarawo here nemabasa ari kuitwa nevechidiki kusimudzira nyaya yeupfumi munyika
hongu ndiri kufara mukanotarisa vati vazhinji vanenge vachiveza vari kudhingirikino vari kuglandview kana kuchitungwiza mukanotarisa vari kurima mukaenda mukanotarisa vanenge vachitengesa fodya vazhinji vachona ndevechidiki ikonomi hupfumi hwenyika yezimbabwe huri mumaoko mevechidiki vechidiki ndo vandiri kutarisira kuti ndo vanenge vachisumudzira upfumi hwenyika yezimbabwe vakuru vedu vabereki vedu ndo vakarwa vakanotora pfuti vakarwisa muvengi kuti zimbabwe isununguke vechidiki ndo vachaita sei vaane basa rekusunungura upfumi hwenyika
ko pachirongwa cheyouth program muri kuchimutsiridza here nekuti pakambonzi pambamboshayika mari makore apfuura
muri kutaura chirongwa cheyouth program chipi
national youth service
national youth service hongu chirongwa ichocho chakakosha zvikuru chirongwa ichocho tichachisumudzira nekuti dambudziko rimwe ratiri kuwana tiri kuwana madambudziko ekuti vechidiki vedu vatadza vashaya kukwanisa kunatsozvibata zvakanaka zviye zvinonzi pachirungu discipline vechidiki vedu vanyanyokanganiswa nenyaya dzekubata-bata zvinodhaka madrugs nedoro saka izvozvo izvo ndinofunga kuti tikazvisiya zvakadaro tinopedzisira tave tiine nyika ichashaya kuita vanhu vanenge vachisumudzira nyika pamberi vechidiki vedu vakuvadzwa nemadrugs newawa
asi ka vamwe vanga vachimbogunun'una kuti vechidiki ivavo vanga vachidzidziswa ikoko vanenge vanga vakozomborova vabereki mumisha umu ii chokwadi here ichi
hatisi kuona chokwadi chiripo tine masarudzo atakaita akawanda zvikuru kunyange sarudzo yakaitwa 2013 hapana kana violence yatakasangana nayo idzo dzimwe dzangano idzo ini ndingataura zvengano here ndotaura zvekuendesa nyika pamberi
aiwa tinokutendai zvikuru onaribozhiwawo nekupinda muchirongwa chedu
maita henyu
manga makateerera kubva kugurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vapatrick zhuwau muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai maoko ajonga kandemiri
Aiva tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Munau dzemitambo, shasha yetsiva ine mukurumbira munyika Charles Manyuchi inoti inofara kuti yakadzoserwa pasipoti yayo yakanga yabatwa neboka rezimura mushure mekupinda munyika nemukombe waakahwina weWorld Boxing Council Welterweight. Zimura yakanga yatora pasipoti yaManyuchi muna chikunguru wegore rino achipinda kubva kuItaly kwaakanga anorwa nekukurira chizvarwa cheko Giancula Fraser. Zimura inonzi yaida kuti Manyuchi abhadhare mutero pamari yaakawana kubva pakuhwina kwake mukombe. Gatinzwe hurukuro yataita naManyuchi.
Ya mukombe ndakadzoserwa kwambaida kutanzwisana asi zvakagadziswa zvika mukombe ndadzoserwa.
Ko mari dzamainzi munofanira kubhadhara hamuna kuzodzibhadhariswa here?
Ndina kubhadhariswa nekuti ndokusanzwisana kana kuti munhu anga asingazivi chete kuti chinonzi sporti chii kusimudzira nyika kuita sei. Ndode kusimudzira nyika ndiko kuya nematrosi kwandakaita ikoko saka kwapasina midhi yekuti ndibvise any mari yekuti nditere munyika mangu. Ndakabva netrosi kuItaly ndikapinda munyika yeDubai ndikapinda munyika yeZambia. Mune mundege imomo vanhu vaiombera maoko kuti you did us proud as an African. Ndozonzi munyika mangu chibhadhara juti rekuti ndavai nemukombe zvakanga zvisingameki sense saka vazoonawo ndakadzoserwawo.
Saka tichitarisa chiitiko ichochi chinokanganisa zvakadi vatambi vetsiva kana vanoita zvemitambo kuZimbabwe vachienda kunze?
Ya, shuwa zvinokanganisa vatinoti morao kuti kana munhu akaya nemanyawo ake kuti ndanga ndakatumwa nababa vamugabe kunorova mubhunu mumwe munhu wosvika wondiudza kuti unofanira kuteerera kupinda mba mako. Zvanga zvisingafadzi kuti ndaifanira nge ndichibatwa saka ndichipitwa senenzira iyoyo. Saka zvinodemoraliza mutambi wose anenge aenda kunze kuti kana ndanosimudzira nyika ndosvika ndipitwa zvakadai ndofunga ruzhinji rwose vamwe vakafara vamwe vakatamwa nazvo.
Totarisawo gadziriro yamuri kuita mune mumwe mitambo here yamuri kutarisira kuita yetsiva?
Ya ndakatarisira kutanga kwegore rinouya nokuti vakuru vamanagers vari kuChina kuconvention yekuti vakarudze kuti ndinosangana nani pamutambo unotevera. Sakaizvo takangopama kuteerera nekutarisa kuti ndaitawana chero vakuru vanosvitindo vakuru vekurwa vachovavo anaamiakani anamanpakyo tadatsurana zvakanaka.
Uyo anga ari mutambi wetsiwa nemukurumbira Charles Manyuchi ari parunare kuChivhu neStudio 7. Zvengo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Munamato wekurangarira kusvitsa mwedzi misere vaitaidza mara vatsakatika urongwa kuitirwa muAfrica Unity Square mangwana masikati. Nhengo dzesangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights dzoronga kunoratidzira kuna chiremba wekuBritain akatorera murimi wechichena purazi rake kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.